chokwadi kuti vamutukudzi vari kuya kuAmerica muna January muno. Tiri kubva kuno kumusi wa9 January tosvika musi wa10 totanga kuridza mashows edu musi wa11 kusvika musi wa18 January 2013.
Tiri kunzwa kuti mutambo wenyu wekuNew York unonga wakasiyana nemamwe mashows emuchaita kuWashington DC, Philadelphia, Boston neku North Carolina.
New York kune mutambo uriko unonzi EPAP. Mutambo hausi unonga wakavhurwa kuti vanhu vasapinde kubhadharishwa kupinda. Asi mutambo wakarongwa kuti mapromoters, maproducers, mafestival directors nevanobhuka mashows kuti vauye vachionawo maartist ari kuperforma vachikwanisa kuzovabhuka for mafestivals avo kana maclubs avo. Saka ndokwati kunoridza ndoo chinangwa chikuru chatiri kufambira kuya kuNew York ichocho. Saka tinovimba kuti izvo tichasanganawo nemafestival organizers akawanda vanokwanisa kuzotibhuka for mashows emuna 2013-14 kana muna 2015.
Zviri kunzi newamwewo wamutukudzi wari kuda kuridza mashows mashoma gore rino, ichokwadi here?
Zvikonde zvokuti izvo mashows edu akawanda kubva muna the last 2 years. Mashows edu anga akawanda, mabookings anga akawanda zvisatamboona. Kuti izvo vamutukudzi vari kubhukwa vari kusvedzoka kwakawanda wanda muZimbabwe, muregioni kana kuti kunze kumhiri kwemakungwa vachisvedzwa nevanhu kuti vaya kunoridza. Saka panganga panga murima mashow akambobuda kunzi izvo vakuda kutanga kuridza mashow mashomana. Hazvisiri izvo, vamutukudzi havasi kuritaya, havasi kudzoka mashows kuti aite mashoma. Mashows ari kutoya akatowanda, uyezve hazvina hanya kuti mashows yatinoridza mashows mahombe here anopinda makawanda kana kuti vanopinda mashoma. Mashow esu tina kukodzesa zvikurukuru. Saka vamutukudza havasi patinoti pachirungu kuita slow down, vari kuramba vachiridza vachitenderera mberi nekuridza nekuti ndoo dzavakazvarirwa kuita, uyezve ndoo dzavanofarira kuita kupfuura zvimwe zvinhu zvese pasi pano semuimbi.